tanyora gwaro kuhurumende zvichitevera tsamba yakabva kuna permanent secretary mushure mokunge taramba kuti vamwe vaida kutitaurira kuti vange vari vatingati maspokesperson edu tikati union yega yega ngaikwanise kuti izvitaurire saka tanyora gwaro kuna PEMSEC weminister of education tichivaonesa kuti zvii zvinoda kuti zviite kusvikira pakuti zvikoro zvizovhurwa kana kuti zvii zvinoda kuti zviite kuti mazamanation akwanise kunyorwa uyezve tanga tichivaudza kuti hazvifaniri kuti tingomhanyira kuti tivhure zvikoro asi kuti pane zvinhu zvatinofanira kuti titemuonera pamwe kuti zvikoro zvizokwanisa kuti zvivhurike
zvii zvamavazivisa zvamuri kuti muite muonera pamwe izvozvo vazho
pane zvizhinji zvatinokurudzira kuti hurumende inge yaita zvikoro zvisati zvavhurwa chokutanga ndechokuti pazvikoro apa panoda kuti utsanana huonekwe kuti hwaenda mberi saka chikoro chega chega chinofanira kunge chine running water chingava kumaruzevha chingava muurban area zvekare chikoro chega chega chinofanira kunge chasupplywa nepersonal protective equipment yevarayiridzi yevana vechikoro inokwanirana nevanhu vari pachikoro angava magloves angava mamas angava maovhorall uyezve tine matesting kits kuti mwana achipinda pagedhi rapachikoro anochekwawo kuti ungava nedenda here patinoenda futi pamaclasses edu zvinenge zvichida kuti tidaro maschools mamwe anga achishandiswa semacenters ecoronavirus zvinoda kuti ave fumigated tisati tafunga zvokunovhura zvikoro
mati mambowanawo here mukana wekugara pasi nehurumende muchiuya padivi renyu kana kuti ndekekutanga kuti munge muchisvitsa pfungwa dzenyu idzi
isu hatisati tagara pasi nehurumende saka isu tinokudzira hurumende kuti mari dzakawanda dziri kubva kunana UNICEF dai vachipa varayiridzi varambe vari in touch nevana vavo kuti vana vavo vasasarira.